Rikazwa vatere, rikazwa muri weZimbabwe, shuviro yangu ndeyekuti tigare muri nyararo sevanhu vane tsika dzavo. Sekubva kwamakaita rakandemirire, ndaindibudisa pachena mumhuri weZimbabwe ndichiti madzimambo ndisu varidzi vefu. Takagoverwa nyika namukombwe ari chigova nyika. Izvozvo zvinozivikanwa. Mambo namambo anobatwa netsivo kana kuti anobata tsivo ndoyaanoombekwa nayo achigadzwa achitambira mhiko yekuva mambo. Haungave mambo kana usina mhiko yevhu. Saka ivhu rese riri pasi pemadzimambo. Ringave ivhu remakanzuru, remumapurazi makuru, ivhu remumapurazi madiki, rese riri pasi pemadzimambo. Vakatarisa bumbiro redu remutemo rakaburitsa pachena iro kuti mambo ndiye muridzi wenyika yaanotonga yatingati pachirungu communal land. Chatisiri kuda isisu ivhu kunzi raita mutupo kuti iri raivhu repapapa, iri raivhu repapa. Urongwa hwekuti mambo ave ndiye anotonga ivhu hunoita kuti vanhu vasakakatani, vanhu vave netsika, vanhu vave nehunhu. Kana mambo ari iye ari kubata nyaya yevhu, mhosva dzekukakatana, vanhu vachikwirirana kumatare mukuru zvinoita shoma zvikuru.
Kouyawo panyaya yekurambana changamire nembire, sei yave pasi pemadzishe?
Kana vanhu vachiroorana, nyiko yekuroorana iri patsika. Vakaninzwani, tsvakirai kuno, Rusambo, Chigara Chituru, Magutsandebvu, Mbonano, zvese izvozvo zvinokomberedza tsika dzedu. Saka kuti vanhu vasarambane muZimbabwe, zvinhu zvakanaka kuti vamadzimambo vari ndivo vanobata nyaya yetsika dzekuti vanhu vasarambane. Zvinoita kuti michato yedu yechivanhu ienderere mberi. Makatarisa pari zvino kurambana kumwe kwaakuitika kwakwe makaro majenga kandemiri. Vanhu vakadanana vakakonzana anoziva kuti apo pane pfuma apo. Kurambana kwavakuda kumatare hakuchisiri kweparudo, kwako kuti vachigovana. Zvino nedzimwe nguva vanogovana pasina kana budzi, ndiritaura mwana. Saka kurambana kwanjake njake. Asi vanhu vakabuda nemumako mumadzimambo vachichiurwa, vachipiwa mhiko dzerudo, mhiko dzewanano, kurambana kunoita kushoma.
Asi pavanenge vachiroorana vanhu ava, totarisa ivo vari kurambana changamire, vanenge vambouya here nekumadzishe?
Maita vajonga havauye nekumadzishe, asi ziso ramambo rinoona kwese, nzeve dzamambo dziri kwese. Mambo ari machinda sabini, ana mafabhuku ake. Ikoko ndokunobva tsika dzemuruwa kuti munomu vanhu kana vachiroorana vanoroorana zvakadai. Isisu kana tsika dzisina kufamba zvakanaka pakunyaya dzekuroorana tinochiima. Saka tsika ndodzatinotendedza, ndodzatinoendesa mberi kuti aiwa kana vanhu vaakuroorana ngatiteedzerei tsika dzedu dzepasi chigare kuitira kuti vana vasati vaende nodzoka zvoita kunge dambe.
Ko, kunyaya yevhu iyi changamire, chinoita kuti munhu angotengesa minda kana kugovera munda asina kuenda kwamambo chii? Chinozosvitsapo kuzoti dzizouya kwamuri dzaamhosva dzaakutongwa.
Ivhu redu sekutaura kwandaita kune inonzi communal land ndokwatobata izvi, kwozouya resettlement land ndomumapurazi makuru mu. Ikoko inenge ichinzi state land, ndekwehurumende kune maland officers vanogovera minda. Asi mambo achipindawo mukomiti iyoyo. Asi kumaruzevha hatibvumire zvachose kuti vanhu vatengese minda, nekuti minda iri kumaruzevha ine nhaka. Shoko Bvudzi Dzema, Tembo Mazimbakupa, Dzosa Manyanga ine makura. Asi vanenge vaakutengesa ndonharadada dzaakukanyanisa munhu uri kuitika mumaruzevha matogara. Zvaakuita kuti kana atengesa vamwe vaakuenda kumadzitare emhosva vasingazive kuti pabumbiro remutemo rakata masimba akasimba kunzi mambo ndiye muridzi ane simba ane authority ne jurisdiction mu community end.